Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 25 2017.
Tinotenda makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitei zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day.
Mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Tsvangirai, vanopa chikafu kuvakwegura vanogara pabumhudzo Old People's Home kuSt Mary's muchitungwiza.
Makakatanwa otsemura bato reFree Zimbabwe Congress zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vachipomerwa mhosva yekudyidzana navamugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day, vanhu vachiita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Bato reMDC rinotungamirwa navamugeni Tsvangirai rinoti zuva reAfrica Day izuva rekucherechedza magamba akarwira kusunungura dunhu reAfrica, iro rakatarisana neudzvanyiriri munguva iyo vanhu vachiti vakazvisunungura. MDC inoti mukurangarira zuva ranhasi pane mufaro pamwe nekusuwa kuri muvanhu vemuAfrica. Bato iri rati Africa ine upfumi hwakawandisa, asi zvinoshamisa ndezvekuti Africa ine vanhu varombo vakawanda zvikuru ava vanorarama nemari iri pasi pedhora rimwe chete pazuva. Bato iri rapedzisira richiti Africa inofanira kubatsira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rinouya.
Mukupemberera zuva reAfrica Day, mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Tsvangirai, nhasi vashanyira musha webumhudzo Old People's Home kuSt Mary's kuchitungwiza, uko kwavanopa zvekudya zvekupfeka pamwe nemachira kuvakweguri vanogara pamusha uyu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitenda mai Tsvangirai nerubatsiro rwavapiwa, Gogo Betty Samombe, mumwe wevagari vanogara pabumhudzo, vati vanetarisiro kuti nhamo yavo yezvekudya yambotapudzika.
Ndinotenda maita enyu mai, mationawo nhamo yetiinayo pano. Mwana wedu uyu ari munhamo nesu. Kana tisina chekudya, tinoenda kuti wabata marokwe kuti maitodyei. Mwana haarari uyu usiku nekuti tinenge tisina chekudini. Nhamo yetiinayo pano ndeyehuni mwanangu, huni. Tinovapopotera mai kuti tii haisati yauya, vanenge vasina chekuita nesu. Hatina magetsi, hatina kwetinowana huni. Saka tinotovapopotera kuti mai toita sei, todyei. Votoona watouya pamwe vanenge vachitoda kuchema nekuti todyei, nekuti ndivo mai vedu vanotichengeta.
Amai Tsvangirai, avo vakakurira kumusha weSt Mary's, vatiwo nekuda kwekuondomuka kuri kuita upfumi hwenyika, vanhu vazhinji vari kutambura. Amai Tsvangirai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vanhu vasaise zvematongerwo enyika mukati menyaya dzekubatsira vanoshaya.
Tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu, especially mafinancial challenges. Chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticizer zvinhu zvese zvatinoita. Titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei. Chii chaungagone kuita to make a difference maunenge uri? Chii chaungakwanise kuita saningi zvake kuti ubatsire? Saka ndo chimwe chinhu chezvinhu chandinokumbirisa kuti dai vanhu vemuZimbabwe tauya pamwe chete, tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira.
Amai Changirai vakurudzira kuti vanhu varangarire kwavakakurira, vakati machechi ane mukurumbira abatsirewo veruzhinji vari kutambura.
Machechi ane influence yakawanda. Izvino tine machechi akawanda. Vana Prophet Magaya vakakurira kuno, vana Prophet Makandiwa vakakurira muno. Vakawanda, my very influential people vakakurira muno. Imagine kuti zvakafana kana Prophet Magaya kana kuti Prophet Makandiwa vakasumuka muchechi vakati mwedzi unoyu tirikuda kubatsira. Munhu ngauye kana ne one pamper kana ne napukweni kana chi, ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyu. Tirikuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Fungai kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei. Tongobatsira. Ndo zvishoma zvandanga ndichingoda kuti.
Vanotungamirira bumudzo Old People's Home, Major Cynthia Nyaruberu, vati vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana nekuda kwemamiriro eupfumi. Amai Nyaruberu vati pamusoro pedambudziko rezvekudya, bumudzo iyi yakavakwa gore ra1974 yasakara zvikuru zvekuti vanotoda kubatsirwa kunatsurudza nzvimbo iyi.
Musha uno wakavakwa 1974, saka mukazotarisa 1974 zvizhinji zvaparara, zvizhinji zvacho hapasisina. Uye dzimwe nguva maimbouya vana sekuru nanambuya ava vakawanda chaizvo, nhasi mauya vari vashoma. Nechikonzero chokuomerwa kwazvo kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa. Saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo. Zvakare mukazovatarisa vazhinji, musha uno webumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferal. Vanenge vari kune mama homes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara. Saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa. Muri kuvaona vakagara chaizvo kudai, asi pavari apa vanogona kuzviitira e12, vamwe vese ndevekubatsira. Saka kureva kuti kana zvakadaro zvinoreva kuti hatinowa chakana nemana kuti vese tinoita. Saka izvozvo manje zvoratidza kuti tinodawo mishonga. Vese kukwegura kakunoenderana nekurwarawo zvakare, mishonga tinoishaya. Dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa.
Musha webumhudzo une vakweguru 31, uye mukurusa ari pane makore 105. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya yeAfrica Day, Praxidis Jeremiah weStudio 7 abatawo umumiriri weAfrican Union muWashington DC, Dr. Arikana Chiombori Kwao, kuti tinzwe zvavari kuita.
Africa Day izuva rekuti timbomira sevana veAfrica kuti tinyatsoita titarise kusure kwatakabva. Kwatakange tiri ndekupi, zvatakaita ndezvipi, patiri nhasi ndepapi, mangwana tinoda kuti tinge tiri kupi.
Imi makamirira African Union muno muAmerica, chii chaizvo chaizvo basa renyu ramunofanira kunge muchiita?
Basa rangu nderekuti ndifambe ndichimhanya mhanya kumamisha kwese ndichiudza vanhu vari kuno zvinhu zviri kuitika kuAfrica, nyaya dzakanaka nedzakashata nedziri pakati dziri kuitika kuAfrica. Asi kuti vanhu vazive kuti Africa yavaiziya iya haichisiko, because vazhinji vanofunga kuti Africa is a dark continent. Africa munhu wese ari kufa nenzara, Africa vanhu vese vanongorwara. Basa rangu nderekuti ndiudze vanhu kuti Africa inyika iya ine upenyu, ine upfumi hwakawandisisa kudarika dzimwe nyika dzese. Upfumi hwedu tinahwo hwemuvhu, upfumi hwedu tinahwo hwehunhu hwedu neculture yedu. We are very rich people. Tiri a very proud culture. Tiri a very beautiful, rich continent that everyone must be proud of.
Tutarisanei zviri kuitika muZimbabwe. Tirikuona vana veZimbabwe vafararira vazara munyika dzakatsaukana. Munomuwana muZimbabwe nekuAlaska, kuAustralia, New Zealand, ndakanzwa kana kuAfghanistan. Chii chiri kuitika muZimbabwe?
Haisi Zimbabwe yega maasisi, regai ndikuudzei. Vari kwese, maZimbabweans, maNigerian, all over, even maAmericans kana maother countries. Migration is nothing new. It's happening everywhere. Saka ngatirege kuita mistake yekuti tifunge kuti ndisi tega. tiri vanhu kunyange iko kumusha vanhu vanomigrate kubva kumareserva vachienda kukataoni kanenge kari padhuze after a while vachazvida vakuda kuenda kuHarare migration hachisi chinhu chitsva chagara chichiitika yes hatisi kuti chinhu chakanaka aiwa asi vanhu always lookuchi kuenda look for greener pastures Zimbabweans are no different.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica Dr. Arikana Chiomborikwao vachitaura naPraxis Jeremiah Studio 7 vari muWashington DC.
Bato rinopikisa reFreedom Congress rinoti radzinga mubato iri mutungamiri waro vaJoseph Busha richivapomera mhosva yekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipanyaya iyi.
Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo mubato rinopikisa reFreedom Congress mushure mekunge dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yebato iri yeNational Executive dzabuditsa gwaro rine mashoko ekuti mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vabviswa pachinzvimbo chavo vachipomerwa mhosva yekudyidzana navaMugabe. Mashoko aburitswa nenhengo idzi anoti vaBusha vari kushanda zvakakomba nezanu PF kuitira kuti pasaumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa. Pachazosarudzwa mutungamiriri mumwe chete achakwikwidzana navaMugabe musarudzo dzegore rinouya. Zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa vaBusha, dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yeFreedom Congress dzabva dzadoma utungamiri hutsva hwebato huchange huina vaPeter Svinurai avo vaimbova munyori mukuru mubato iri semutungamiri mutsva hwebato iri. Gwaro raburitswa iri riri kupomera vaBusha mhosva yekutonga zvine udzvanyiriri mukati uye zvechizivano mukupihwa kwevanhu mabasa mubato. Zvichitevera mashoko aburitswa nevari kunzi ndivo vaikufanobata chigaro chemunyori mukuru mubato iri vatendai Musora, vaBusha vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavaitwa vachiti ndivo vacharamba vari mutungamiriri weFreedom Congress.
Ndisingazive kuti musangano wakashevedzwa nani uyezve vanga varipo vanozvigaro zvipi uyezve vanga varipo vavenga vari mubato kwenguva yakareba sei. Hatifunge kuti zvakadaro tinozviita serious nokuti sezvamunoona munyika vanhu vakufunga kuti politics ndiyo mukano wana mari, saka zvakadaro tinongozvidhisimisa tichitovana vanenge vashaya zvokuita.
VaMusora vati vaBusha vakaburitsa mari inoita chiru chemadhora yakanga yakanangana nemhemberero dzebhavhadhe ravaMugabe, asi vaBusha vati ichi hachizi chokwadi.
Aiyo, kushanda naMugabe kupi kwaanotora kushanda naMugabe? Isu tiri kushandira Zimbabwe, hatisi kushandira nemunhu. Zvinoitika ndozvokuti vazhinji semataro andaita vari kutora politics semukano kwana mari. Hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita. Mukuona isu tine madevelopmental programs atiri kuita zvinoreva kuti tine gwara nezvatoda kuita munyika. Kuti vazoti tiri kushanda naPresident Mugabe vanofanira kunge vachitipa evidence kuti ndezvipi zvataita kuti zvinoratidza kuti tushanda pamwe chete.
VaMusora vatiwo vaBusha vari kupawo boka revechidiki retajamuka mari yekuti varwisane nehurumende, izvo zvarambwa navaBusha pamwe nemutauriri wetajamuka vaPromise Mukwananzi. VaMukwananzi vaudza Studio 7 kuti mashoko ari kutaurwa nevamwe vari muFreedom Congress aya ndeyekuedza kusvibisa zita ravo.
Izvo hazvisi zvechokwadi. Tajamuka haiti zvemhirizhonga, tinoita kuratidzira kwedu murunyararo. Uyezve hatipiwi mari nemunhu, hapana munhu anotipa mari. VaBusha vasati vambotipa mari yetajamuka kana yangu kana yani, handizivi. Handiranga riri musi wandakanzi naVaBusha mari. Iwo vaBusha wacho ndakavaona kana kahwani muupenyu hwangu. Semunhu aita anotungamira musanga opposition party muZimbabwe, vanhu zvekuzotipa mari aiwa, havanombotipa mari.
Zvichitevera kudzinga kwavanoti vaita vaBusha, vaMusora vanoti ivo seFreedom Congress yave kutungamirwa navaSvinurai vatove neurongo hwekuita kongresi yebato ravo, uye vacharamba vachidyidzana nemamwe mapato ari kushanda kuti paumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa. Pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa ari kurwira kuti mitemo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yevandudzwe, ayo ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reforms Agenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyura yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Nasi sezvatambotaura Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekupemberera kusununguka kwenyika dzemuAfrica kubva pajoke rehuranda hwehudzvanyiriri kana kuti Africa Day. Kubva muna 1958 kusvika muna 1963, nyika makumi matatu nembiri dzainge dzawana kuzvitonga kuzere uye dzakabva dzaronga kuumba sangano rinonzi Organization of African Unity kuAddis Ababa, Ethiopia, muna chivabvu 1963. Mubatanidzwa uyu wainge wakanangana nekudyidzana munyaya dzezvematongerwo enyika. Sangano reOAU rave kunzi African Union uye kunze kwezvematongerwo enyika, gungano iri rave kutarisawo nyaya dzezvekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vachitaura nenhepfenyuro yeZBC, mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vati nyika dzemuAfrica dzave pedyo nekuzadzikisa zvido zvavanasorojena vakaumba mubatanidzwa uyu. Mumashoko avo kuvatori venhau, mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vati Africa yafamba rwendo rurefu mukuzadzikisa zvido zvevakavamba OAU, asi vanhu vakawanda muAfrica vachiri kunonga svosve nemuromo nenyaya yekuti vatungamiri ndivo chete vari kudya noriva vanhu vose vachinetseka. Mukuzeya nezvezuva iri, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekerawo kuti divi reZANU-PF vagadzira chirumanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumanzu.
MaZimbabweans vanofanira kuzviziva kuti zuva ranhasi rakakoshesesa. Ndozuva rakatanga maliberation movement akaita usana ZANU-PF vakazoteverawo vamwe kuti aiwazve ganda dema vanhu vatema. Iye zvino vunhapwa ngahuchipera, hatisati tiri maBritish, maAmericans, maRussians, asi tiri vanhu vatema. Ngatichiona inoupenyu hwedu kuti hwakamira sei.
Vagutupinda itinzwa.
Zuva reAfrica Day Blessing tinorikoshesa zvikuru, rinotifadza, tonyunyuta panguva imwe cheteyo. Tinofara nekuti makore makumi mashanu nemana apfuura muguta guru reAddis Ababa muEthiopia, mafounding fathers veAfrica vana Emperor Selassie nevamwe vakadaro, vana Kenneth Kaunda, Julius Nyerere nevamwe vakadaro, Jomo Kenyatta, vakaungana muguta guru reAddis Ababa ndokufoma yainziyo Organization of African Unity yataka kuti mazaneyo AU. Saka chinangwa chavo chachiri chokuti ivo Africa yose kubva kuCape kusvika kuCairo ibve muuranda hwecolonialism, ibve muuranda hwokudzvanyirira, kudzvanyirirwa vanhu nevarungu nokudzvanyirirwa vanhu pachedu. Muchirungu vakangoitiyo exploitation of men by men. Ndo atikangotangariwa mafounding principles nemafounding values Africa Day. Asi muno muZimbabwe tinonyunyuta nenyaya yekuti tiri kutambura tiri muhutapwa hweZANU-PF.
Vachirumanzi manzwa zvataurwa navagutu kuti pane kufara nekugununʼuna.
Aiwazve ZANU-PF iri kufamba mugwara iroro rakaparurwa nana Dr. Kwame Nkrumah yokuti Africa inofanira kuva free. Mukanyatsa kutarisa zviri kuita hurumende yava Mugabe, hurumende yeZANU-PF, ndozvokuti muno mutema, muno muZimbabwe udzanyiri hwapera, maresources atinawo egoridhe, eplatinum, ezvicherwa zvipi zvatingafunga zvatinazvo nezvimwe zvatisati taziva zvava mumaoko menyu. Ndopanouya nyaya yezimu aseti.
Vagutu, asi tingatiera hapana chekupemberera apa. Tichitarisa kuti mapato akaita seZANU-PF akarwira rusununguko rwenyika.
Tinovatenda madzikoma iwaona zvanzidzodzo dzakarwira rusununguko rwedu. Hatimbofi takavakanganwa kusvika rini narini. Saka isu tozosuwa nokukasika zvetichiti vazhinji vavo kana kuti vose zvavo vakatsakatika vakafira mahara. Nekuti zvavaifira zvavaitarisira kuti zvingave zvinoitika munyika medu muno yechipikirwa yeZimbabwe handizvoba zviri kuitika. Tiri kutongwa nehurumende inodzvanyiriri.
Vachirumanzu, titarisa idzo nyika dzemuAfrica nesangano reAfrican Union, mungati pane kubatana here kana kuti pane zvakawanda zvoda kuitwa?
Kubatana kuripo, asi izve kunozogona kusavapo nenyaya dzokuti leadership yamwe maAfrican countries vachiri kutengesa. This is why you find that pachirungu ka munhu akabva muZimbabwe akaenda kune imwe nyika unotosvikonzie uyu mukwerekwere tomboti sezvakaita akaenda kuSouth Africa. Zvoreva kuti iva vanotaura mashoko iya havasati vaziva udzamu kana kuti zvinoreva Africa Day kana zvinoreva ganda dema.
Vagutu zvii zvinoda kuti zviitwe neAfrican Union kuti izadzikise zvido zvevaye vanasorojena varere muhapwa dzemakomo?
Kuzvitonga kuzere kunoreva kuti kana une zvaunoda kuti uite haurambibvi. Zvinopari zvino tinoona muno muAfrica dzimwe nyika dzava nani dzaenda mberi chaizvo panyaya idzodzo dzokupa vanhu kodzero dzavo dzokuti vave vanogara vakasununguka. Asi tine atanga kuti muchirungu maoutposts of tyranny asara muno muAfrica akaita somuno muZimbabwe, kwokuti ukada kuti uti hurumende apapa makanganisa ukangodaro chete wamwaiwa neuti hunokashidzwa.
Mutauriri wemTCT vaubet kutu manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANUPF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Kanzuri yeguta reHarare yazivisa kuti iri kupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court Shondo Rino wekurambidza kanzuru kuvhara mvura yevanhu vanenge vaine zvikwerete senzira yekuvamanikidza kubhadhara zvikwerete zvavo. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo yatosvitsa magwaro ayo ekupikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro reSupreme Court. VaChideme vanoti nekuda kwekupikisa kwavaita mutongo uyu, kanzuri yavo icharamba ichivharira mvura vane zvikwerete kusvika nyaya yavo yanzwikwa neSupreme Court. Kanzuri yeHarare haisiyo yoga iri kuvhara mvura senzira yekumanikidza vagari kubhadhara zvikwerete zvavo. Kanzuri yeguta reBulawayo inonziwo iri kuvharawo mvura dzevagari vane zvikwerete kunyange hazvo paine mutongo wedare repamusoro uyu uyo unoti makanzuru haafanirwe kuvhara mvura yevagari kana pasina magwaro anobva kumatare edzimhosva kana kuti court order. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navaChideme.
Mutongo uyu tiri kuupikisa nekuti mutongo uyu hauna kutifadza, hauna kutifadza maringe nekuti zvauri kuda kuunza zvinozoita kuti vanhu vasabhadhare mvura. Takambochallenja umwe mutongo wakambobuda wakadaro tikanouhwina kuSupreme Court, saka tinotarisire kuti tinonohwina futi kuSupreme Court.
Saka mati matanga here urongwa hwekupikisa mutongo uyu?
Takatotanga.
Zvii chaizvo zvamuri kupikisana nazvo? Tichionawo kuti mutongo uyu uri kuti kanzuru inofanira kunge ichiteerawo mutemo wemaguta.
Mutemo wemaguta ndo watinoteerera kusvika patinosvika pastage iyo yaya yekuti takuzonovharira mumvura. Saka mutemo wese kanzuru tinenge takateerera. Asi chati kubisa ndechekuti mutemo wavo wezvavada kuti mwana tizoita ndiki tiriti sekanzuru ngatipuhweliwei sebhodhi ine mitemo yaro tinoteedzera mitemo yedu kusvika tasvika pakutorera mumatanho atinenge takatora saiwa yaya.
Saka mati masvitsa here kumatare tsamba kana magwaro enyu ekupikisa mutongo uyu?
Magwaro edu ekupikisa mutongo uyu takatopedza kuita mabasa edu kuti tichisvika kudare kuti dare ringe richiona maargumends edu seguta kuti zviri kutaurwa nedare repasi handizvo zvatinovirana nazvo. Dare repamusoro ringe richitipawo mamwe maonero.
Tinoona kuti pasi pebumbiro remutemo mvura ikodzere yemunhu, hamuna here dzimwe nzira dzekuti munge muchiteverana nadzo zvikwerete zvenyu pane kuvharira vanhu mvura?
Mvura ikodzere yemunhu, asi ikodzero inofanirwa kunge ichibhadharwa neanoishandisa yachona. Kutotyora kodzero yevanenge vakabhadhara mvura kuti mumwe munhu angowana mvura mahara, kuti ivavo vanenge vakabhadhara mvura havana kubhadharira umwe munhu vakazvibhadharira ivo kuti vange vachiwana mvura. Saka ikodzero dzavo futi kuti munhu wese ange achibhadhara.
Saka pamuri kumirira kuti dare repamusoro-soro rizonzwa nyaya yenyu, muri kuteera here mutongo uyu pari zvino? Muri kuumira here kuvharira vanhu mvura?
Kana tatoita appeal, appeal inoita set aside mutongo wakaitwa. Takatoita mubatano ese atinofanira kunge tichiita.
Mutauriri wekanzuri yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguwe kuti tienda kuna Mavlas Mshanganya uye we Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri ve Studio 7 pa Facebook.
Panyaya yekukosha kwakaita kuendesa vanasikana nemadzimai kuzvikoro zvepamusoro. Tombonzwa zviri kutaurwa nevatereri vedu vepano pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Inini ndinonzi Letwin Makawa. Ndinogara kumaobra mna udhorozi. Chakanakira kuendesa mwana wemusikana chikoro. Anoitawo chiremerera. Kana dai toti anozvimiririra semudzimai. Haazomiririri kutarisira chete kuti baba vakadai. Nomupawo chiremerera pane vamwe. Uye mwana anenge achiziya zvaanenge achiita. Haasi mwana anomirira kuitwa sechirei. Chinodhonzwa. Kunzi iwewe ita izvi. Mwana anenge achiziya. Zvaanoda muupenyu hwake. Saka ndoona zviri zvo zvakanyanya kukoshesa kuendesa mwana kuchikoro. Zvinodzosawo kudzivirirwa kwemudzimai nemunhu wechirume. Nekuti kana une chikoro chako unenge uchiziyawo zvaunoda muupenyu hwako. Saka hauzonyanyi kutsvikirirwa zvakanyanyisa nekuti unenge une iziwo mumba uchitaurawo zvaunoda. Zvinoti kuti mumba chete even kwaunenge uri. Saka izvozvo ndozvona zvakakosha chaizvo kuti tiendese vana kuchikoro. Uye ndine vana vasikana vaviri nemukomana mumwe chete.
Ndinonzi Esther Vhaza, ndinogara kukadoma muNdorongezi. Kuendesa mwana kuchikoro mwanasikana zvakangokosherwa kuti kunyange akaroorwawo nemurume aine dzidzo mukati nepfungwa dzake anowanikwa nekugona kuvaka imba yake nekuitawo mabasa emaoko nekuwiriranawo nemamwe madzimai munharaunda maanenge agere. Ndinoda hangu kukwazisa mai vangu vari kuno nehanzvadzi yangu iri kuLondon anonzi Clifford Nyenwa namai guru vangu vari kuno zvekukwagora kuMondoro nehama dzose dzinondizivawo nevari kwaRusape vose baba vangu.
Panyaya yekuti amai Elizabeth Tsvangirai mudzimai wemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vaenda ivo nhasi kuchitungwiza kunopa chikafu kune vakwegura. Jerry Nkomo anoti kugona kwaamai vanoziya kuti vana vanodawo kurarama. Vanowana nevanoshaya vese kuna amai vedu. Aiwa tinokutendai vese vatsigiri vedu vepano pa VOA Facebook page yedu yeShona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, mhanyai pa Facebook motsvaga imi pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like tionesane takawanda. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tombo tarisa nhau dzemitambo. Totanga nekutarisa zvaitika nhasi munyaya dzenhabvu mumitambo yePremier Soccer League. Islanders 0 Chicken Inn 1 Yada 3 Triangle 0 ZPC Kariba 0 Chapungu 0 Shabani Mine 4 Bant Rovers 1 Cholocho 1 Ngezi Platinum 4. Mutambo uri kutambwa iko zvino Dynamos 1 Harare City 0. Munyaya yedu huru yemitambo nhasi, murairidzi weMawarriors Norman Mapeza nhasi aburitsa chikwata chenyika icho change chiri pabasa musi wa 11 Chikumi apo Zimbabwe ichatamba neLiberia.
Mapeza asanganisa vatambi vari kutamba mukasolaga Premier Soccer League nevari kurura kunze kwenyika. Asi hapana kana mutambi mumwe chete wechikwata chine mukurumbira cheDynamos ashevedzwa pavatambi makumi maviri nevashanu vanofarira kupinda mukamba musi wa 22 Chivabvu. Pamusoro pezvo murairidzi uyu haana kudana vatambi vakaita sanyasha mushekwi uyo anotamba kuChina Matthew Rusike kuTunisia pamwe naWillard Katsande muSouth Africa. Asi apa mukana kuna Ovid Karuru naEric Shpeta avo vakapedzisira kutambira maWarriors kare kare. Vatambi vakaita satinoka dewere naKosta naMoenesu havamo muchikwata ichi nemhaka yekukuvara. Asi tatenda mukuruva haana kudaidzwa nekuti hasi kutamba kuchikwata chake chitsva cheCape Town City muSouth Africa. Mapeza anga akamirirwa pagungano revatori venhau namaneja weMawarriors vaWellington Mpandare. VaMpandare vati vari kuita hurukuro natenda idarikwa uyo anotambira Burnley kuEngland kuti vaone kuti anokwanisa here kuuya kuzotambira chikwata chemauri.
Tinotenda Michael sezvo nguva iri yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu
neni Jonga Kandemiri tokusiyamina ntungamiri Nkomo achikupai nhau muririrwe Sindebele.